Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 12 Gugumbi April 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino izviri muchirongwa chanhasi.
Mukanawo zvakare wekuti kana simba rekumanagers in sick radzoka kuna Minister of Primary and Secondary Education Act yamanagwa at that level.
Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoti rinofara kuti hurumende iri kupindudza bhiri reZimbabwe School Examination Council kuti rienderane nezvaveko mazuva ano.
Mapurisa vagara vachingoita basa ravo nemazvo, vagara vanenge vari mumugwagwa, asi muri kuona kuti panoitika tsaona dzinongo vanhu vanenge vapfuura pamapurisa, dzinongo vanhu vanenge vasati vasvika pamapurisa.
Mutauriri wemapurisa anoti gore rapera vanhu makumi manomwe nevatatu kana kuti 73 vakafa mutsaona dzemumigwagwa munguva yezororo reEaster neIndependence zvakabatanidzwa.
Zviri mugwaro iri zvitsidzo zvinokwana izvo gumi zvakataurwa nevana veZimbabwe mugore ra2022 isu sesangano guru rinorwira kodzero dzevanhu. Takaita misangano inopfuura iyo 219.
Mangwanani anhasi, sangano reZimbabwe Human Rights Association richaparura gwaro rePeople's Human Rights Manifesto paTheatre in the Park muHarare na10 o'clock. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dare remakurukota nezuro rakaziya rikabvumirana kuti bhiri reZimbabwe School Examination Council Amendment Bill rigadziriswe kuti ripindirane nezvakapinduka nekuitika mushure mekupaswa kwaro muna 1994, sezvo zvinhu zvizhinji zvakachinja nekupinduka kubva zvarakatanga kubva zvaranyorwa muna 1994. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti pane zvakawanda zvachinja kubva muna 1994 zvinofanirwa kubviswa nekuwedzerwa mudzidzo dzevana. Mutungamiri weATUS vaObed Masaraure vanoti iri idanho rakanaka chose, sezvo richikwanisa kuisa Zimbabwe Schools Examination Council kana kuti ZIMSEC pasi pegurukota rezvedzidzo, izvo vanoti chinhu chakanaka zvikuru.
Papakaiswa ZIMSEC Act muna 1995 pane zvakawanda zvachinja zvinoda kuti zvigadziriswe, tichitarisa kuti izvezvi ZIMSEC Act iri kuadhiministwa neMinistry of Higher and Tertiary Education iyo ichinge ichinyorwa nevana vari kuMinistry of Education, Ministry of Primary and Secondary Education. Saka maprinciples ati kutarisa kuti anochinjwa kuti administration yeZIMSEC yacho ibviswe ati ibviswe kuhigher and tertiary idzoke kuprimary and secondary education, wokunoreiko kwairi kushandiswa. Tosanganwa nematambudziko akawanda anga achiitika atiri kutarisa kuti angadai achitogadziriswa, kunyanya matambudziko atakaona pakulika kwemazamanishoni. Tinotarisira kuti ACT inonge ichistrengthena maways ekukwanisa kudzivirira kulikwa kwemazamanishoni nekukurumidza kugadzirisa kana achinge alika pasina bhirokirasi yakawanda. Tinozonyanyotarisawo kuti nyaya yekunyorwa kwemazamanishoni inoenderana nekuwanikwa kwedzidzo. Tichiti ACT iyi inofanira kunge ichienderana nesection 75 yeConstitution kuti pange paine chisungo chekuti sezviri muconstitution kuti hakuna mwana anozotadza kunyora mazamanishoni nenyaya yekushaya mari. Saka nyaya examination fees inge ichilingwa nezviri constitution kuti state inenge ichifanira kunge ichifuta bill iroro. Saka tikutarisirawo kuti machanges achange achiitwa anenge achienderana nekuwedzera kuwanika kwedzidzo zvakanyanya kusimbaradza kwecredibility yemazamanishoni achiwedzera uyezve kuti asange apaine vanokundikana kunge vachainyora.
Vamasaraure, ndezvipi zvimwe zvamaitarisira kuti hurumende iite?
Isu zvimwe zvataitarisira zvatinofunga kuti hurumende ingakundikana hayo kuita kwakuri kuzomanikidzira kuti vana vese vevanhu vanomapublic officials vanga vachisungirwa kuti vanga vachinyora zimiseki. Izvo zvinozoita kuti vanotungamirira varambe vachiwedzera kusimbisa credibility yezimiseki, nekuti vana vavo vanenge vakumanikidzwa nemutemo kuti vange vachinyora yemazamanishoni ezimiseki iwayo.
Vamasaraure, sevarairidzi, pane zvamunotya here panhanho yatorwa iyi, uye munotarisira kuti zvingatanga kushandiswa rini zviri muchibvumirano ichi?
Zviripo izvezvi maprinciples chete agadzirwa ebill, saka pachazobva pastage iyoyi pozoita kutogadzirwa kwebill racho zvichatora nguva yakatirebei, nemanonokero atinoona pavanomboita vachigadzira mitemo yakawanda vanotora nguva yakawanda. Isu hatina chatinonyanyotya, tinenge tichitori nezvitarisiro zvakawanda. Tinotongotyira bedzi kuti pamwe hurumende ingatadza kushandisa mukana uyu kuwedzeredza kuwanikwa kwedzidzo nevanhu vakawanda. Mukana wekuti vaite zvinhu zvakawanda kurerutsa kurejiswa kwemaexamination centers, kudecentralize kumaneja kwemaexaminations avo, kuwedzera kuchengetedzeka kwavo kuti asanyanyolike. Pane zvakawanda zvavanokwanisa kugadzira pavachange vachiita maamendments kuact.
Munoti kuhurumende munotarisirei?
Tinotarisirawo kuti nekuti vakurudzira kuti vatore mukana uyu kuconsulta mastakeholders akawanda, vasangoite hombendedoga vachida kuzviitira vega, nekuti vanozodzimara vatadzi vabika bodza zvisingazonyanyofadze nyika. Dai vakwanisa kuwana maconsultations akasimba, tibude nezimiseki act yakatisimbei inoita kuti mazamanishoni edu asarambe achienda kumawere kwaanga achienda.
Vamasaraure, zvakanaka here kuti zimiseki idzorerwe mumaoko egurukota rezvidzidzo uye nemhaka yei?
Mukanawo zvakare wekuti kana simba rekumaneja zimiseki radzoka kuna Ministry of Primary and Secondary Education Act yamanidwa at that level. Mukanawo zvakare wekuti minista uyo anezenge akurerukirwa nekutofikisa mari dzinowanikwa nevanhu vanoshanda kune, kuti vanenge ari maticha ari kuministri kwavo, kubvira kumaticha anoinvigilata nematicha achazenge achimaka mazamanishoni. Iyi rove nyaya yange yagera ichinetsa nguva refu. Tinotarisira kuti act ichange yakupa simba kuna kusimba kune mabhodha kubva kuna minister neboard necatso paine vanenge vazoone simba rekuzokwanisa kufikisa mari idzi dzinowanikwa nemainvigilators nevanomaka, nekuti paita mutauro wekuti vanhu vanokandidzirana kana maticha ati tinoda mari yekuinvigilator zvoshayikwa kunzi ndiani achazoapprova kuti vange vachipiwa simba iri. Tinoda kuti ringe rakareruka kuti pekupedzisira vanhu vanoita basa rakakosha kudai vakwanise kurewardwa zviri nyore.
Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vari parunhare kuHarare neStudio 7. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyadi vanoti vanhu makumi matatu vakafa mutsaona dzemumigwagwa muzororo reEaster richangopera. Vanyati vanoti gore rapera vanhu makumi manomwe nevatatu kana kuti 73 vakafa mutsaona dzemumigwagwa munguva yezororo yeEaster neIndependence zvakabatanidzwa, vachiti tsaona dzegore rino dzakakonzerwa nevatyairi vaisatevedzera mitemo yemumigwagwa. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Hongu vanhu vanga vakatidzikirei mukatarisa gore rapera kwakafa vanhu 73 ezvinezvi kwakafa vanhu 30. Dambudziko nderevanhu vanofamba usiku vachitakurira vanhu mudzimotikari, vanhu vachiwandisa mudzimotikari zvinenge zvisinga faniri ndosaka ndichona chikurudzira kuti vanhu ngavarege kufamba usiku vanhu ngavarege kutsvakura vanhu zvinopfurikidza mwere pamotikari zvekuti mataya anoremerwa uyezve vanhu vachityaira vanhu vanotyaira zvekuti vamwe havaoni kwavanenge vachienda vanopesera vabonderana nedzimwe motikari kuita mahedhead collision vamwe vanenge vachiti vatoti maside swipe takunyatsoona kuti vatyairi vedu havasogona kutyaira totoshaya kuti chii chiri kumboitika mumugwagwa vamatyaira vasinyatsogona kutyaira
saka tingatitsaona zhinji dzaikonzerwa neyatingati human error here muchirungu assistant commission
ndochokwadi human error tsaona dzirikukonzerwa nehuman error irikukonzerwa nevatyairi vasiri kutyaira zvakanaka
koiwo vamwe vari kuti dzimwe nguva mumazororo akaita saiwaya munee muchidawo kuti mapurisa awane achionekwa mumigwagwa zvakanyanya munoti
mapurisa vagara vachingoita basa ravo nemazvo vagara vanenge varimo mumugwagwa asi muri kuona kuti panoitika tsaona dzimwe nguva vanhu vanenge vapfuura pamapurisa dzimwe nguva vanhu vanenge vasati vasvika pamapurisa ndosaka tichiti isusu kutyaira kunoda munhu akazvibata kutyaira kunoda munhu ane the correct mindset kunoda munhu ane the correct attitude maona ndiwo zviri kunetsa pavatyaira vazhinji kuti vari mumugwagwa munguva zhinji vanenge vachingomhanya nguva zhinji vanenge vasina kugadzikana oshaura chiri kumbonetsa chii iye wakabata upenyu hwevanhu paunenge uchityaira
koiwo zvipomerwa zvekuti dzimwe motokari dzinenge dzichifamba pamigwagwa assistant commissioner dzinenge dzichionekwa kunzi hadzikodzeri kunge dziri pamigwagwa asi vanonzi vanopfuura maroad block imomo kuburikidza nezvoko muhomwe munoti
kana paita tsaona tinoongorora kuti motokari yapfuura nepamapurisa here kana kuti kwete vamwe vanongotaura zvinenge zvisina uchapupu uyezve isusu patakapinda muzororo easter takabatana nemamwe mapazi ehurumende takasangana nevaridzi vedzimotikari vemabhazi vakatiwo vari kugadzisa motikari dzavo ndosangina kuva mashoko edu taitaura tichiti kana vanhu vakavimbisa kuti tava kutevedzera mitemo vakavimbisa kuti tava kugadzisa motikari dzedu dzese dzinge dziine matai dzine zvinhu zvese zvakafanira pamugwagwa ngavaite sekutaura kwavo kwete kunyepera nyika yese
ava vange vari mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Mangwanani anhasi, sangano reZimbabwe Human Rights Association richaparura the People's Human Rights Manifesto paTheatre in the Park na 10 o'clock. Gwaro iri rinotarisa mamiriro ekodzero dzevanhu nekuratidza zvinotarisirwa nezvizvarwa zveZimbabwe kune avo vanoda kutungamira semakanzura nhengo dzeparamende kana kuva mutungamiri wenyika Zim Rights inoti izvi zvakabuda mumisangano yakaitwa neveruzhinji munyika yose vanotarisirwa kutaura pamusangano uyu vanosanganisira mukuru wekufambiswa kwemashoko muzanup f vatafadzwa mugwadi vakafanobata chigaro chomutauriri weCCC muzvare fadzai mahere mutungamiri wenca valavmo madhuku nevamwe evans zininga westudio 7 ataura nemukuru wezim rights vadzikamai bere kuti tinzwe zvizhinji
Gwaro ratiri kuti isu the People's Human Rights Manifesto. Igwaro rakaumbwa nevana veZimbabwe kubudikidza nemastructures eZimbabwe Human Rights Association. Sekuziva kwenyu Zimbabwe Human Rights Association ndiyo grassroots movement ine maordinary members vangangopfuura ivo 250,000. Vanoshanda vachirwira kodzero dzevanhu mumatunhu ose gumi eZimbabwe. Zvino munoziva kuti makore ose patinenge tave kupinda musarudzo. Mapato ezvematongerwo enyika vanouya kuvanhu vaine mapolitical manifesto. Zvavanenge vachiudza vanhu kuti ndo zvatinoda kuti tikuitire kana mukange mativhotera. Zvino gore rino tasarudza kupidigura tafura. Kuti ivo vasati vauya kuvanhu isuo savanhu ndezvipi zvatinotarisira kubva kune avo vane chishuvo chekutungamira nyika yedu
saka zvamunganongedzera ndezvipi zvikuru zvamuri kuda kuti veruzhinji vabatisise
zviri mugwaro iri zvitsidzo zvinokwana izvo gumi zvakataurwa nevana veZimbabwe mugore ra2022 isu sesangano guru rinorwira kodzero dzevanhu takaita misangano inopfuura iyo 219 muzvikwata zvakasiyana-siyana tichigara pasi nemamembers edu ndeapi matambudziko amuri kusangana nawo ndedzipi nzira dzaangagadziriswa nadzo zvino maelections zvaari kuuya mugore ra 2023 ndezvipi zvatingakwanise kukumbira kuti avo vanoda kuti vange vachikutungamirirai vange vachiziva
Ngati tarisei ramangwana kuenda mberi zvamuri kutarisira ndezvipi
kuenda mberi chinangwa chedu ndechekuti the people's human rights manifesto ive iyo rallying point kana kuti yatingati point of convergence yevana veZimbabwe kuti vange vachigadzirisa matambudziko avari kusangana nawo muno munyika Muchaona kuti manifesto yedu iyi kunyangwe tiri kuilonja mugore ra 2023 takatarisana nema elections. Chinotori chirongwa chemakore mashanu. Nekuda kwekuti message yedu iripo ndeyekuti iyo my elections are has an event. My elections they are a process. Nawe my elections haiperi musi wavhoterwa. Kubudikidza ne people's manifesto tichange tichiona kuti gore negore tadzoka zvekare kuzoti vaya vakavimbisa kuti muchaita zvakati mavapapi ndosaka maona paine commitment card riripo ne tracking to iripo
taonawo mugwaro renyu muine chikamu chiri kumapeto icho chakanzi commitment card churungu icho chitsidzo chamuri kutaura apa ichi chiri kubata rapi
hongu maonawo commitment card ne tracking card zviri pa manifesto iro tiri kuzviparura zvekare musi iwoyo musi wa 12 commitment card iri rinobata upi neupi zvake ane chido chekutungamirira vana veZimbabwe kubvira pane avo vanoda kuita vatungamiriri venyika avo vanoda kuita ma MP ma senator ma ward councillors vese ivava vanobatwa necommitment iyoyi saka tiri kuiparura tichiti kune avo vane chido chekuti tungamirira chiuyaiwo muone zvishuwo zvedu motiudza imimi kuti plani yenyu yekuzadzikisa zvishuwo zvedu izvi ndeipi
avo vange vari mukuru wesangano reZim Rights vati kamaibere vari parunare na Evans Zininga we Studio 7 Jombo tarisa zviri mumapepa nawo anasi News Day rinoti mudzimai wemutungamiri wenyika Amai Auxilia Mnangagwa vanonzi Sondrapera vakahaya ndege kuenda kuBelarus nevanakomana vavo Colin na Sean. Ndege yavakahaya inonzi inoita madhora ekuAmerica zviuri gumi nemazana mapfumbamwe kana kuti US $10,900 per hour imwe chete. Zimlive.com rinoti vamwe varairidzi muguta reBulawayo vari kudzidzisa vana vechikoro panguva yezororo kana kuti kupa maextra lessons izvo zvisingabvumidzwi nehurumende varairidzi ava vanoti vari kuedza kuwana mari yemhuri dzavo sezvo vasiri kutambiriswa mari yakakwana yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga
Nyika inowakwa nevene vayo kwete nevemapato ezvematongerwo enyika nayika saka ngatisarovanei kukurovana ndokunei kunhaye mayuti muri kuita basa rekurova umwe mapato ari kuzvikambemera handitisu tiri vene venyika here kunyange tisiri webato rezanupf kana ripi bato ratiri hatitingori vene venyika zvinoreva vene venyika chizvarwa chemuno macitizen emuno saka kurwa ndokunei ngatingoitei matongerwo enyika murunyararo musina hondo maconstituents agara anongohwinwa nemaopositeni ini wezanupf haumbosina kakuhwina kandeno mukaro wavanhu zvinengei nemaconstituents amunohwinwa ini ndokwatiri kutorwisa kuti tiuye ikoko tinotore zvakare nekuti tine mukana wekuhwina mukore uno
Magadi iko wana wandai. Isu tinofara. Gini go go mberi. Doda kutaura zishoma. Kamsoro pewa nivezana. Kana wali kumboro wa wanu. Gaba mbofunza. Mkuru wavo. Iye ye president. Wakaiti wa sei mkwekwe. 3 years ata zo woneka kuti kwekwe. Echo mundo. Sara nevalu wako. Ndozari tinoda kumuita futi gorerino. Tinoda kuti ainje kumusha kwake achione kaZimbabwe. Kuti chindai. Vamunanga gwa kumana.
Aisuno tibhu. Basi vatafuka pa. Sipa Pretoria. 6 months. Zeke zeke. Ndikushungurudzika nenyaya iri kuitika paZimbabwe imagold mafias. Kumana ka sanyepera nenyika yavo ndomuka iya hameno kuti chasara mune something iri munyika meme kuba zviya zviya zvokusvika pakusvika pakuti havana kana kufunga kuti ramangwana revana vezimbabwe varichava ii aiwa vana vati nzira dzitsoma panguva yakaoma hakuzi kuda kugara muno musango muno apa tinoita atotarisirawo kuti aomana zvinhu zvikaita bhoo todzokera kumusha. Apo ndoparutoedzera kuondonga dai achipinda hake mukomana angapinde zvake mukomana ava pana chekunyirira
vatemba ponyatavo vatadza kutaura vatadza kupindura muchivabvunza mubvunzo waangorambira pakuti imi tichiri kumboongora zvirevo kuti havasi kuda kutonzika kuti vataure nyaya iyoyo because ivo pachavo havana chavakagarira ipapo kuti tiziye kuti basa ravo rekuti mupurisa nderei chairo chairo kana achiti tiri kuongorora zvinhu zviri pachena. Aiwa nyika yedu hama dzinodiwa yapondwa nembavha idzi yapondwa nembavha dzezanupf pondwa chaiko hameino kuti tichabuda rini mwari tinzweiwo tarirai nyika yapararai nga zvakaoma hama dzinodiwa zvakaoma nyika ino yaparadzwa nevana vezanupf because kwaona ndiwe mutauriri wacho woutoramba kutaura zvauri kubvunzwa saka undoti hanazo kubvunzwa nyaya iyoyo tireve kuti haasi kunoteinzwa nyaya iyoyo nekuti varimowo munyaya iyo vanapowo munyatiwa aiwa zvakaoma vana vezimbabwe ngatisimukei tese tinorejesa kuvhota tirwire kodzero dzedu tirwire kubirwa kwatinoitwa by Lex Kalu
tisu mangwana akanaka tichikumbira kune imwe vashamarari vestudio 7 kuti murambe tichibudisa mavhoisi edu apo pastudio 7 apo tichimupawo maonero atiri kuita munyika yezimbabwe zvekuti munyika yezimbabwe madzana matororo vanhu vezanupf vapedza mari dzenyika kudya kutatanisa mari dzenyika vana vezimbabwe itambura muzimbabwe havana kana zvichabatika izvi vanotora vana vevanhu vichienda kuvatsisa mugodhi maini vasingakoni vichipedza kuuraya vana vevanhu zimbabwe saka zanupf mabasa aya ndechitorombe kuuraya. Saka tinoti vana vesungwa tirejese kuvhota tivhote zvinowandu tivhote zvinowandu kuti vise zanupf pachigaro kuti zanupf yakumbikana kutonga nyika vatadza vatadza ngavaende zanupf must go ngavaende vakoniwe kutungamirira nyika tinotokumbira kuti president Chamisa vataure nesadak nenyika dzekunze kuita mumavhota apa tonoo tichibudira mavhoti tono tichibudira kuti tinyambodya zanupf vasaita zvemusindo nesu vana vezimbabwe ngatiramatira nyika yedu ngatiinamatire kuti nyika yezimbabwe isava ine musindo vanhu vasapondana mavhoti apere zvakananga kuti ari kuziva kuti rwendo runoto kuipapaidza zanupf hapana penofa kubuda ndipapa ndatenda zvamwamushamarara.
Vakomana zvinorwadza. Tine pfungwa here kana kuti hatina pfungwa shuwa-shuwa? Hurumende kana ichipadza vanhu vashoma-shoma, mota dziri kupihwa mamajor street nemota dziri kupihwa vatezeri vavo nevadiki vari mumadiki vari mumarijinal zvine senzi here izvozve? Uyezve mari yacho iyeye inobva kupi? Muzvipatara hamuna mishonga, zvipatara zviri kuondongeka zvichikwatanuka masiringi, maticha chaivo chaivo haasina chiremerero uyezve haana mari yaari kutambira. Madzishe nevamwe vakadai ava ndo vari kuitwa kuti vapushe vanhu kuti vatume vanhu kuti vavhotere Munangagwa. Vakomana, munhu ane pfungwa chaidzoyadzoka, munhu ane pfungwa seni kana kuti sevamwe vazhinji vari muzimbabwe, ngatitarisire shanduko, ngatitarisire shanduko vanhu vana veshanduko. Hazvibatsiri kana vanhu vachipuhwa sipi, vachipuhwa mari pa 5 years unotarisira kuti unenge uchina zvere zvinhizvo. Ngatitarisire ramangwana kwete kutarisira patiri ipapo.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Mutungamiri wechikwata che7s rugby valoso mutongwazi vanoti chikwata chavo chiri kutarisirwa kuenda kucape town kusouth africa svondo rinouya kumakwikwi echallenger series vachiti kunyange zvazvo chikwata chavo chakasimba vamwe vatambi vemuchikwata ichi vari kutsvaga rutsigiro rwekuti vakwanise kuenda kunosimbisa asi kunosimbisa muviri kana kuti kujim asi havana zvikwanisiro sezvo vasingashandi. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMarvelous Mhlanganya uye westudio 7.
Gore rino timu yedu yerugby inotamba zvesevens inonzi Cheetahs ine mitambo yakati wandei. Cheetahs iri kutarisira kuenda kuCape Town mwedzi uno kunotamba inonzi Challenger Series. KuCape Town ikokoko vari kutarisira kuti weekend ya 2021 vachatamba tournament yavo yekutanga yeChallenger Series. Weekend inotera yacho 29-30 vanobva vatamba second tournament yavo yeChallenger Series. Challenger Series iyi yakafanana netournament yatakambotamba gore rakapera kunyika inonzi Chile kwatakaenda tikanoita nzvimbo yesere pamatimu akatamba ikoko gumi nematanhatu. Timu yedu yeCheetahs iyi timu inogona zvakanyanyisa. Yakatamba mutambo wayo werugby iyoyo wesevens nguva dzakawanda chaizvo inoita team of the year muZimbabwe. Tinofara chaizvo netimu yedu iyoyi. Tinongoitawo tumapro
mungazini chikwata chenyu chemaCheetahs ichi chiri kutarisana nematambudziko api pari zvino?
Maproblems akawanda atinosangana nawo nguva yekuti timu yedu ine vakomana vakawanda vasina mabasa, saka vanenge vachida mari dzekubatsirikana nezvakasiyana siyana, kuenda kumajimu, kuenda kumapractice nezvekudya zvinodiwa zvacho zvakanyatsofanira zvinovaka miri. Zvinhuizvozvo zvakawanika, timu yedu inokwanisa kuita zvakanaka.
Pane mamwe makwikwi amuri kutarisira kunge muri kutamba imomo muZimbabwe here? Pachauyawo zvimwe zvikwata zvinobva kunze kwenyika, mungati Zimbabwe yakagadzirira here?
Timu yedu ichaenderera mberi nekutamba mitambo yakasiyana siyana gore rino. Muhombe mutambo uriko gore rinoiri watichaitira muZimbabwe tichitarisira kuzouitira paHarare Sports Club mutambo wemaOlympics qualifier. Mutambo iwoyo uchaunza matimu mahombe vanenge vana South Africa, vana Kenya, vana Uganda, na Madagascar, Zambia, Ghana, matimu akati wandei mamwe achatatanga qualifier kuti vauye kuzotamba mutambo iwoyo uchawanikwa muno muHarare muna September. Tatasvika ikoko tichaedza kuti timu yedu iyoyi tigadzirire kuti isvike mutambo iwoyo muna September yakasimba. Saka tichatoita imwe yatinoti isisu Zambezi Challenge. Zambezi Challenge iyoyo tichaitambira futi muno muHarare kuitira kuti timu yedu iprepare for mutambo iwoyo wemaOlympics uchaitikawo muna September. Saka tikutarisira kuti gore rinoiri richave gore rakanaka tikawanawo rubatsiro netunhu tushoma twatakatitsvagautwo vakomana vedu vangatambe vakatiitira zvinonakidza. Tinotenda vari kutitsigira panguva inei. Tinotenda vedu veZimbabwe Rugby Union nevamwewo veZimbabwe Olympic Qualifiers neveSports and Recreation Commission vari kutitsigira netimu yedu iyoyo.
Ava vange vari mutungamiri wechikwata che7s rugby vaLawson Mutongwazi vari parunhare kuHarare naMarvelous Mhlanganya uye westudio 7. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Rimwe sangano romira varairidzi rinoti rinofara kuti hurumende iri kupindudza bhiri reZimbabwe Schools Examination Council kuti rienderane nezvamazuva ano. Mutauriro wemapurisa anoti gore rapera vanhu makumi manomwe nevatatu kana kuti 73 vakafa mutsa tsaona dzemugwagwa munguva yezororo neEaster neIndependence zvakabatana tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi vainesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ndiri muWashington DC ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.